mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 kurume March 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi
tine dambudziko guru kana vasore vedu vasingakwanisi kuona zvinhu zvakafanana neizvozvizvi nekuti nyika iri kurasikirwa noupfumi hwakawanda zvakadai nohwanda hwaitasvika patiri panapa
Financial Intelligence Unit inonzi iri kuferefeta vaHubert Madzimire vanozivikanwa nerekuti Samuel Hubert Angel pamwe nemumwe muzvinabhizimisi vaEwan McMillan pamusoro peuori hwekubuditswa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo
kana wafunga kuiprosa ibvo waenda zvachose nekuti ukaita uchienda uchidzoka unotivigira madhimoni epolitics anova anotivhiringa mukushanda kwedu kwatinogara tichiita
sangano remisa zimbabwe rinoti vamwe vatori venhau vari kukukidza musarudzo dzezvematongerwo enyika vari kusvibisa zita revatori venhau munyika nzou dzinonzi dziri kukonzera mhirizhonga mudunhu rematebeleland north ukuwo shumba dzichinzi dziri kufamba pamadiro mumusha wenyamhunga kukariba iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc boka rebhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari refinancial intelligence unit rinonzi riri kuferefeta vahubert madzinire vanozivikanwa zvakare sahubert angel pamwe nemumwe muzvinabhizimisi wechichena anonzi vaEwan McMillan vaviri ava vanonzi vamwe vevanhu vanoshanganisira vakuru muhurumende vari muvhidhiyo inoratidza uori huri kuitika munyika pakuburitswa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo vhidhiyo iyi iri kutarisirwa kuburitswa nenhepfenyuro yeal jazeera nhasi china gwaro rakaburitswa nezuro nekomisheni inoona nezvemari dzemuzhandigere yeinsurance and pensions commission rakasainwa nakomishina amai grace muradzikwa richinyorerwa makambani emuzhandigere rinoti komisheni iyi iri kuda kuziva pamusoro pepfuma yevaviri ava seurongwa hwekuferefeta pasi pemutemo hwekudzivirira kufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo rinoti komisheni iyi inoshingirwa nemutemo wemoney laundering and proceeds of crime act kuti ishande pamwe nefinancial intelligence unit mukuongorora nyaya dzekufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo vaangel mumiriri wezimbabwe kunyika dzekueurope neamerica vari nhumwa yakakosha yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa uye vari mukuru wekereke yespirit embassy iri kubritain studio 7 haina kukwanisa kubata vaangel kanawo vamacmillian kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata valouis chaumba veanticorruption trust of southern africa kuti tinzwewo maonero avo padanho ratorwa nerbz iri
nguva zhinji panobuda nyaya dzeuori hurumende inongotora matanho akafanana neatora iwayaya kuti itsvagurudze nyaya yacho asi ndinofunga kuti semazuva ose mhedzisiro yacho tinoziva kuti hapana chichangoitwa nokuti hatina kumboona mamwe matanho akatorwa nehurumende akasiyana neyaari kungotora pane vanhu vanongonzi vanenge vaita nyaya dzeuori
tinonzwa kuti vaviri ava vari kunongedzwa mufirimu real jazeera riri kutarisirwa kuburitswa nhasi riri kupenengura uori hunonzi hwanga huchiitwa mukuburitswa kwegoridhe muzimbabwe Tingati rindo zvasvitsa pakuti vaviri ava vanga vachiferefetwa.
Zvechokwadi, nyango zvangu inini pachangu ndisandaona firimu iro riri. Asi zvinotaridzika kuti ndozvatsimudza mhepo yaita kuti paumbwe urongwa hwaiwoyu hwekuedza kuferefeta vanhu vataurwa ivavavo. Chinhu chinotishamisa kuti uori hwakafanana neuyu hwemhando yepamusoro hunokwanisa kupotswa nemaziso evasori. Zvino kana tichiratikirwa neuwandu hwakadai hwemari isitine department revasori, ko zvii zvimwe zvinhu zviri kubuda kunze kwenyika zvisiri kuonekwa nevanhu vanofanira kunge vachiongorora vachiferefeta ziso renyika? Saka tine dambudziko guru kana vasori vedu vasingakwanisi kuona zvinhu zvakafanana neizvozvizvi, nekuti nyika iri kurasikirwa noupfumi hwakawanda zvakadai. Nohwanda hwaitasvika patiri panapa kuti maticha vari kushayiwa mari yekutambiriswa vashandi vehurumende zvichingodaro, nokuti mari zhinji dziri kurasikira dzichibuda nenyaya dzeuori.
Tomboti kuferefetwa kwevaviri ava kune chekuita naiyo dhokumendari kana firimu reAl Jazeera iri, zviri kureva here kuti vanoferefeta mafambisirwo emari nekuunganidzwa kweupfumi munyika vari kurara nezamukanwa kuzomirira iro firimu irori?
MuZimbabwe muno tane dambudziko rekuti panongotsvakurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumatare dzemhosva nyaya yacho zvongonyangarika hayo. Chatinofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanhuwo vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende. Ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanakanaka kana kuti vanhu vakaita manyemwe ndokutaura izvozvizvi. Asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kunzi chiri kubuda mufirimu iroriri, hurumende ichadzidzo chidzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vainokwanisa kupa mabasa ehurumende. Sezvatakambotaura zvazvo kuti vanhu vazhinji vatiri kuona vakamira nemutungamiriri wenyika, vazhinji vacho tiri kuzongoona vachingo vachinenerwa mhosva dzeuori.
Saka munofunga here kuti pane zvadzidzwa nehurumende panyaya idzodzi dzakadai dzekuti vari kuswedera pedyo nemutungamiri wenyika vari kuzobatwa mumambure euori?
Ndinofunga kuti hurumende yadzidza zvikuru kuti ione vasori kuti vanofanira kuferefeta vanhu kuti vapiwe mabasa akafanira newayaya, zvikuru sei ivo vasori, kuti izvozvizvi kana vakatadza basa vari kuisa mutungamiri panzvimbo yakaoma chaizvo, nekuti ndiwo anofa marekomendation kune mutungamiri wenyika kuti uyu munhu uyu anoitawo pabasa iri uyu haiti. Apa ndinofunga kuti vasori vedu vakatiregerera zvikuru, nekuti izvozvizvi vaisa mutungamiri wenyika panzvimbo yakaoma.
Avo vange vari vaAlois Chaumba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Sangano Remisa Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru vatori venhau vari kukwidzira mikana yokumirira muparamende bato riri kutonga reZANU-PF musarudzo dzichaitwa pakupera kwesvondo rino. Murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima vakaudza vatori venhau kuti vakatambira magwaro akawanda kubva kuvatori venhau vari kuda kukwidza musarudzo idzi. Vatori venhau ava vanonzi vanoshandira mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende. Mukuru weMisa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekuita zvavanoda, zvaitwa nevatori venhau izvi zvinosvibisa zita revatori venhau vose munyika, vachiti vanotarisira kuti vatori venhau ava havadzoki kuzoitazve vatori venhau.
SeMisa Zimbabwe toramba takatsika pachiga chedu chatinofamba nacho chekuti vatapenhau kana vafunga kupfuura muganhu wekuti vakuda kusiya havo kutapanhau voenda kupolitics, ngavaite kudaro asi ngavasiye kutapanhau. Nekuti kana wafunga kuikrosa ibvo waenda zvachose, nekuti ukaita uchienda uchidzoka unotivigira madhimoni epolitics anova anotivhiringa mukushanda kwedu kwatinogara tichiita. Sezvamunozivawo zvikurusa kuti kupepetwa kwenhau kwakamirira pazviga zvekuti hapana anopokana neumwe. Saka isu zvatinonyanya kushuvira ndezvekuti kana vanhu vafunga kuti vakuda kupfuura mutaro wekutapwa kwenhau vakuda kuita kune zvimwe ngavaite kasoziva kuti aiwa tapedzerana takuchitopfuurira takuenda kundoita zvekuti pepepe zvekuti zvematongerwa enyika.
Vamwoyo vatori venhau vakaudzwa here pamiremisa Zimbabwe maererano nenyaya iyi, makaishambadza zvakakwana here?
Muna 2018 pakapera sarudzo dza 2018 misa yakashedzera gungano ichiedza kuti tivheneke kuti kutapwa kwenhau kwangu chifamba sei. Tikabvumirana muna post 2018 election pa holiday in tikatazviga zvimwe zvezviga zvatakaita. One chacho ndechekuti vatapi venhau kana vafunga kuda kuita zvepolitics ngavachisiya kutapa kwenhau, nekuti ichi chidanho chakakosha muupenyu hwedu vatapi venhau kuti tinogara tichitaura kuti isu hatiiti politics, tinomirira nhau. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti vakaita vachiti uku vaenda uku vadzoka, vachandoita vachiita basa repolitics vachadzoka nemhandu dzavo mukunyorwa kwenhau, zvoti vobva vachidzingirirwa nevari kudzingirana navo vosvika vandopinda makazara majournalists. Pavanosvika vachivhiringana kudaro vanosvika vachivhiringidzawo nesu tisina nenyaya dzavo. Saka ngavaite chinhu chimwe chete, fambira chimwe sadrive ambulance, rega kuti uku vaenda uku vadzoka kumbomba kumbo kuzvo. Aiwa isu tatikataura semisa kuti hatibvumirani nazvo. Tikanyorerawo zvakare vakasiyana siyana mukutapedza kuita gungano iri tichitaura kuti ndo zviga zvatabvumirana. Saka majournalist afunga hawo kuti takuda kuenda kune rimwe divi, hazvina kushata. Vakawanda vakadaro vakazviita, vanosanganisira vanhu vadeputy minister weinformation vaimbovemutapire nhau, vanosanganisira muimiriri wezanopf kunyanga south vamandwanzira vaimbovemutapi wenhau, vanosanganisira walukutambo rinyoka vaimbovemutapi wenhau, vakawanda vakadaro vaimbo vatapi wenhau vana Makosi Ndlongwani. Vose havakataura muupenyu hwavakati isi takubva babai vakumana nevasikana tozoonana vakaenda.
Saka misa Zimbabwe inotii kunhengo dzayo pazviitiko zvakadai?
Semisa Zimbabwe tinoramba tichitsoropodza nhunzvatunzva, nondira mutsime dzinoti uku dzoda kunyora nhau, uku dzoda kukwidza mupolitics. Idzodzo inhundira mutsime dzofarwa kuti dzirambe dzichitaurwa nezvadzo kunzi ngadzisadzoke dzichitikanganisira tsime redunhu, nekuti tsime redunhu harisi tsime ravo. Naizvozvo semisa tichange tichiramba tichipesvedzera kuti zvakadaro senge zvichiti.
Avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvichitevera mashoko akataurwa naIshe Fortune Charumbira ekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaite nhaurirano nemutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti chikuru apa ndechekutarisa kuti munhu akataura izvi ndiani uye chii chaanoziva. Vachiti kunze kwekuti vamunangagwa pachavo vabuda pachena vakataura izvi pachavo, nyaya iyi haina zvainoreva.
Chinhu chekutanga ndechekuti ari kufambisa shoko rachiro kuti kune mitauro yakadaro ndiani. Chatinoziva ndechekuti kune kutaurirana nerweseri kuri kuitwa. Chinhu chikuru chatinofanira kuti tiziva ndechekuti ari kudhonza nyaya iyi ndiani. Wachamisa awangakwanise kuva wanoendesera nyaya pamberi wana Munangagwa wasina kuda wasina kubvuma ba. Inyaya inotofanira kubva kuna vamunangagwa. Chiremember zvakaitika mugore ra2008 vamugabe ndivo vakazopushwa newe SADC kuti chiitai Government of National Unity. Kunze kwekuti tatonzwa kubatorana Munangagwa kuti ndo zvawada kuita, munhu akabata simba kumusha uku ndava Munangagwa.
Bato Triple C rinoti mun anenga kunda ndiye anofanira kutonga na izvozvo bato iri rinoti arikwanisi kuita hurukuro pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa sezvo izvi zvichizokonzera kuiswa kwemamwe masimba mumaoko emunhu anenga asina kusarudzwa nevanhu munoti Professor Mukasa.
Zvese zvavataura izvozvo ya ndopakamira ndiri weTriple C kuti tikuda maelections ari fair ari free anenge awina awina kana wamunangagwa wawina wawina kana wachamisa wawina ndozvavari kuda izvozvo tinoziva kuti wamunangagwa wanoziva kuti kukaitwa mafree nemafair elections kwanorusa saka vari kutsvaka nzira dzekuti kuve neimwe nzira yekuti warambe wari mukutonga saka ndo kwakuya nyaya dzekuti kuve nenhire ne government of national unity asi tinofanira kuti titange tanzwa kuna bato ravamunangagwa kuti wanotipa
avo vanga vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7 tabata ishe Fortune Charumbira vakati vanga vasingakwanisi kutaura nesu panguva iyoyo. Nzou dzinonzi dziri kukonzera mhirizhonga mudunhu reBubi kumatebeland north kwa dzinonzi dziri kuparadza zvirimwa. Boka renzou dzinosvika makumi mashanu dzakambogara kwemazuva mashoma mune mamwe mawadi anosanganisira Kenilworth Ward 19, Headquarters Ward 21 neTanyane Ward 10 nenzvimbo dzakatenderedza. Zvachakadaro shumba dzinonzi dziri kufambawo pamadiro muguta rekariba kunyanya mumusha unogara vazhinji weNyamunga. Bazi rezvokuchengetedzwa kwemhuka rinoti riri kuita zvese zvarinogona kuita kuchengetedza upenyu hwevanhu. Ivanzi Zininga abata mutauriri weWildlife and Parks vati nashefarao kuti tunze zvizhinji.
Vavanhu kana kuti panorayiwa vanhu kazhinji zvinoitika nguva yeusiku. Saka tiri kuti kuvagari ngavaedone pavanokwanisa kufamba kwakachena. Ndochekutanga. Chechipiri kana vakaona mhuka idzi ngavadzipowo mukana. Ngavasadzityisidzire kudziitira ruzha kana kuita kunge kuda kudzikandanisa nekuti dzikagumbuka dzinokwanisa kukuwadza vanhu. Ndo zvakawanda zvatinokurudzira vagari. Asi kukariba vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vatoripo izvozvo kuitira kutarisa kuti shumba idzi dziri kufamba sei. Tona sekuti gore negore shumba idzi dzinodarika nepadziri kunzi dziri kuwanikwa ndo padzinofamba namo. Saka vanhu vanofanira kungawo vachitarisawo vachiedzawo kusafambira mune masango akakura vafambirewo munzira dzanga dzinoonekera nekufambawo vakati wandei kana kunyanya vachifamba masikati.
Asi mhuka idzi handiti dzinonzi dzagara dzanga dzingoveko kubva kare kare vanhu ndo vakatouya mumatunhu anga aine mhuka idzi kwakare vanhu vanga
vanhu vagara vaigarisana nemhuka kubva kare. Asi tinoti mhuka dzanga dziri shoma vanhu vari vashoma. Saka pari zvino mhuka dzawanda vanhu vawanda. Nyika haisi kukura. Saka paimbova nemhuka kana kuti topa senenzaniso mugore ra1980 takanga tine mhuka kana nzou dzinosanganisira idzo kana kuti 40,000 vanhu munyika munomu vanga vari kana mamiriyoni manomwe 7 million. Asi pari zvino toona sekuti mhuka dzada dzaakuma nzou chete dzadarikira dzaakutosvika 100,000 vanhu pari zvino vaakudarikira kuma 50 million. Saka nyika haisi kukura asi mhuka nevanhu zviri kuramba zvichiwanda zvichiwedzera. Saka panobva paita mapitse epekugara, mapitse echikafu, mapitse emvura nekuti nyika kana kuti rizosi yatakagarira haisi kukura iramba iri zvairi asi mhuka dziri kukura. Saka panopesera paane pressure muminda yedu.
Mutauriri weWildlife and Parks vati nashefarao vari parunhare kuHarare na Evans Zvininga weStudio 7. Chombo tari kuzivisa zviri mumapepa nawo anasi. Mu Newsday, meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanopomera mhosva gurukota rezvemitambo amai Kirsty Coventry nasachigara veSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa nekupinza Zimbabwe pasingadzoki pamusoro pekupopotedzana kwavo zvisina maturo nesangano rinoona nezvenhabvu repasipose reFIFA. Zimbabwe yakambomiswa kuita mitambo nedzimwe nyika zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzezvenhabvu. VaMafume vanoti vaviri ava vari kukanganisira vechidiki munyika nekuuraya mutambo wenhabvu munyika. MuZimLive.com, Zimbabwe National Water Authority, Zinwa, inoti vanhu munyika vane chikwereti chayo chemvura chinoita madhora emunyika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 billion Zimbabwean dollars kana kuti madhora ekuAmerica anoita mamiriyoni makumi maviri nerimwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Right, isu wechidiki weZambia, I think it hakufana kupepuka manje. Zviri nani kuenda kokuzvishiya, zviri nani kunzi tapanduka kana kunzi tiri kutsigira vice president. Taakurambidzwa kupindawo makambenzi ari kuitwa. Tinoitwa vetting yei, tisiyei kati kwikwidza netega kana tahwinawo tahwina. Tiri kuitwa vetting ndeyei vetting. Ini ndiri kutoziva kuti chigaro ndachishaya, saka hapana, taakufana kungwara. Taisai muone government yacho iri, vanhu vakangobva kuna Mugabe ndo vakangoiswa ende vagara varimo muhurumende kubvira nekubvira, vachiina musoro vanorara muparliament. Isusuwo tiri kuti mbotiregai vakaro chidiki titore zvigaro. Handito zvamunotaura kuti vechidiki nemadzimai ngavatore zvigaro. Taurawo kukwidza moti tiri mukuzvivheta kutosapota chiwenga. Ndinoziva ndiri munhu arisiri kutokwana pavetting, izvozvo ndiri kuzviziva. Saka vetting yacho ndeyei? Kana muchiti tipinde mumakwestien, tiri kuzvikambenera zvakanaka, tichanisa mari dzedu, hamusi kutipa mari kai? Tiri kuzvikambenera tega. Maona kuti vanhu venyu tinowadya, makutaura kuti akuita vetting. Kuti musarudzika vanhu venyu vamunoda vakakurisa, iwowo mbozi isusu wechidika ndiri kusapota chiwenga, makazviona kupi? Ende wai muri inini munopatsanwa that part, bato riri kupatsanwa nokuda kwenyu. Haa, itai zvamuri kuita. Inini ndiri muMozambique, bati izvozvo izvi. Haa, ngaapinda ake mukoma. Ngaapinda ake.
Masera sei machampions, masera sei kwese kwamuri mukaviyoni mawadzi ose. Kuita registration kuindira mberi zvakanaka chose, asi tachikumbirawo machampions anenge akazvipira katifambei pamasendazi ose panenge paitwa registration, tidzinge mazivanuweza ano anenge achitora maserial numbers vachitikwaita tumwa tazodai tiroganeseni akadai. Ndezvekunyepa zvinhu izvozvo zvavari kuita izvozvo, zvichatozoshandiswa kushishidzira vanhu vanenge vada kushanduka machambenzi. Ndokumbira mangwana pasandura ngapasvike munhu, please. Mangwana pasandura ngapasvike munhu, zvatosora zvichitoitika nhasi. Nini handina simba, moko wangu akabatwa upandoshandira.
Ndinoda kuti nditaurewo nezvemachina ari kuchera goridhe achiendesa kune dzimwe nyika. Mubvunzo wangu unoti kureva here kuti varungu pakagwiwa hondo yakazopera 1980 zvichinzi varungu vari kutora upfumi hwenyika vachiuendesa kunyika dzavo, kureva here kuti machina ari kuchera goridhe iri achiriisa muZimbabwe? Nekuti machina mukatarisa nzvimbo dzakaita sekuMozambique uku vakatema miti vakaita zvese vachiendesa kunyika kwavo, ko kuZimbabwe vari kuzviita sei? Uye hurumende inozozvimisa sei kuti vasange vachienderere mberi nekuchera? Kwese kwavari kuchera vari kusiya mazikomba akangodaro. Hausiwo here upfumi weZimbabwe huri kufanira kuti hutiumbewo, hutivakirewo zvakanaka muZimbabwe ihwohwo huri kutimbwa nemachina? Hurumende haina here mushini inochera magoridhe aya iwo itengese kune dzimwe nyika ichigona kuvaka nyika? Nekuti mukatarisa machina haana chaanochera chero basa chairo, vanobva nevashandi vavo kunyika kwavo, chikafu chaicho havatenge munyika menyu, vanobva nechikafu chavo. Saka chavari kugena chii? Kutreniwa nechina here masoja eZimbabwe? Vasina kana futi kana chimwe chunhu. Vatimutsei pfungwa titarise kwatiri kubva nekwatiri kuenda.
Ndinoda kutaura pamusoro peZanu PF. Zanu PF, mukuru weZanu PF uyo. Gwendo runo mukuru wangu. hakuna kwaunenda nako mukuru wangu hatichadi hatichadi wakadhwa kutora nyika kita chaibva mumba mukuru wangu wakadhwa kutora nyika kita chaibva mumba saka hakuna kana kumwe kwaunenda nako hatichadi taneti hatichadi taneti nyika itogo kita chaibva mumba Goride, mongo tora mjisenga. Lutia, mongo tora mjisenga. Ngoda, mongo tora mjisenga. Muri nimo gamba menyi momo. Ni amazenyo. Ipa pondo pataramba. Kunyangwa mduya kuwana, mjizoka kuwana. Mnuwa uza kutikudi. Goririno. Isundoso atisinga hadi. Taramba, atichadi. Takuda shandu komunika. Takuda shandu komunika. Atichada.
Kuna mkoma wante hapo. Muri se mbwede. Ani shango nchini show ndi manozo anisubiri ndi ni mashoka ndi na wondi ni lakutenda chini ani mashoka akataura na acharumbira kuti aninga wina ma election kadikle mwenenga wina sisi sulenge sivu kuti kuda kubiri zira wanubozo famba na yeye mwenenga wina. Damu ikamidu maita kana wanu mashanu chayi wanafumba zata siza wacha rumbira za usineni kutubanuwa wanu bakupato ripi nga waku zanu kana ku triple C kana ku MDC kana ku party ipi zayo tika mwana warume wanu kwa naita washanu wanafumba zata dira tumuna yika irishi wakika ya nifadanaka.
Varume ndechinovhota nekuti kutaura kwatinoita pasocial media ukukoko hakushandi kana tikasano register kuvhota. Kuna ana baba vari mumagarden nana sekuru vari muminda izvezvi vanongosimuka musoro kunovhota vosvika vovhota isi tichingova pasocial media votodzosera Zanu PF iyoyo isive triple C tichingovapo takangorindira social media saizvei. Saka dai zvaibvira tisaperera pasocial media handei ndomukana watiri kutopuwa nezanu PF iyoyo kuti kana vatitendera kuvhota vatochipa mukana wekuvabvisa. Saka wanzi jeti rangu anaunziwa handei
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeEcuador iri kuongorora tsamba dzina mabhombi dzakatumirwa kune penyuro nemanewspaper yemunyika iyi nemuvhuro. Vatori venhau vemuEcuador vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekuchechedzera vatori venhau kuti vasabudisa chokwadi chezviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakaudza nezuro paramende yeAmerica kuti rwendo rwemutungamiri weChina vaXi Jinping kuRussia pamwe nezvavakavimbisa kupa mutungamiri weRussia vaVladimir Putin hazvienderani nezvinotarisirwa neAmerica mukuedza kweAmerica kutedza hondo pakati peRussia neUkraine. VaBlinken vakataura izvi pane tarisiro yekuti vaXi Jinping vangataurawo parunhare nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Financial Intelligence Unit inonzi iri kuferefeta vaHubert Madzinire vanozivikanwa nerekuti Hubert Angel pamwe nemumwe muzvinabhizimisi vaEwan Macmillan pamusoro peuori hwekubudisa pegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo. Ndiri muWashington DC ndini Tanoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.